Nyanzvi munyaya dzezveutano hwemhuka vanoshanda mubazi rezvemhuka kana kuti
Department of Veterinary Services
vaLambert Farai Gwenure vanoti veruzhinji vari munjodzi yekubata chirwere ichi sezvo imbwa dzakawanda dzisina kubayiwa majekiseni munguva yeCOVID-19 kutanga gore rapera. VaGwenure vakamirirawo nyika musangano reGlobal Alliance for Rabies vanoti Zimbabwe ine imbwa dzinosvika miriyoni imwe chete nemazana matanhatu kana kuti 1,6 million idzo dzinofanirwa kubayiwa nhomba iyoyi rokuti denda iri risapararire.
Rega rega vanhu vanosvika 7,000 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapwa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokubayisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 bond, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
Vaendererawo mberi vachiti
reroga roga vanhu vanosvika 700 muHarare vanorumwa nembwa, zvokuti tikada kubatanidza mari dzinoshandiswa pakurapa varumwa nembwa idzi zvichienzaniswa nemari yokubayisa imbwa, tinoona kuti mari yokuisa imbwa inongoita $1 kana kuti 100 bond, zvokuti zviri nani kugara takabayisa imbwa.
VaGwenure vanoti hurumende inotenga nhomba dzinodarika zviuru mazana mana nemakumi mashanu 450,000 pagore, vachiti nhomba iyi
haikwane
sezvo imbwa dzichifanirwa kubayiwa katatu mumakore anotevedzana kuti huturu hwedenda iri huparadzwe zvachose. Mumwe mugari wemuHarare vakuda kwaShe Clinton Tavaziva vanoti ichokwadi kuti sangano reSociety for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA harina kufamba-famba munzvimbo dzinogara vanhu panguva yelockdown.
Inini hangu semunhuwo anofarirawo imbwa, anovawo munhu anochengetawo imbwa, chekutanga chinoitika ndechekuti kune mavheti anombofamba achienda mumaareas ese. Ini hangu semandogara muHarare, vanotozikanwa kunzi mazuva akati vanenge vari kuGlenview, mazuva akati vanenge vari kuDZ, mazuva akati vanenge vari kwakati, zvinenge zvichiitwa mumahigh density areas. And then tongoti kumalow density areas vanoita maperiods ekuti at least every year vanouya kato vachibaya rabies vanozoitawo mazvimwewo zvimwe mavaccination pachinhu chinhu chavanenge vachibaya kunyanyanyanya inenge iri rabies inenge yakachipa chaizvo, inenge ichiita sekuti iyo dollar kana kungoti 100 bond, hadziri mari dzemunhu. But kubva pakatanga lockdown vakazengewo vasingatafambiwo nekuti vanhu vanga vasinawo mari yekuti pamwe vangabayisa imbwa imomba musina muriwo, nekuti imbwa dzekunoktown hadzivhimi.
Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vayambira vagari vemuHarare kuti vasachengete imbwa pamisha yavo, nokuti dzimba zhinji dzinofanira kuita imbwa imwe chete inovharirwa mufenzi. VaChideme vanoti imbwa dzinoparadzira zvirwere zvakawanda, nokudaro vanhu vanofanirwa kugara vakaenda kunodzibayisa majekiseni nguva nenguva kuti vachengetedze utano hwemhuri dzavo nevavakidzani. VaChideme vaendera mberi vachiti munhu akarumwa nembwa isina kubayiwa imhosva huru chaiyo.
Ungu tine urongwa hwokufamba mudzimba tichiona kuti population yembwa pamba yakamira sei. Vanenge vaine dzakawandisa tichitaurana navo kuti dzinge dzichikamuka, uye imbwa dzatinoti pachirungu mastray dogs tinoshanda neveSPCA kuona kuti todziita sei. Dzimwe tinodziradzika, dzimwe dzinotoka dzoenda kuSPCA. Chidonzvo riri rekuti chirwere cherabies chisatekeshere neguta, nekuti chirwere cherabies chinge changokubata hauponi, unongozoenda kuhospitari wounozororako uri ikoko, hapana ano zvopona pachirwere cherabies. Ndokusaka uchinzi munhu imbwa yako ikaruma munhu akabatwa nerabies inenge ichitoi iri mhosva yaunoendera kukoti nekuti unenge waponda munhu.
Sangano reDepartment of Veterinary Services rine mabhuku akanyorwa navaGwenure akadhindwa mururimi rwechishona neIsindebele, ayo anopiwa vana vechikoro pachena kuti vakure vachiziva kukosha kwekuchengeta imbwa iine hutano hwakanaka. VaGwenure vanoti mugari wese wemuHarare anofanira kutevedzera mitemo kana kuti yeguta pakuchengeta mhuka. Mushandi wekuZimbabwe Society for the Prevention of of cruelty to animals uyo aramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo nokudaro mbwa dzave kungoregedzwa dzichingofamba famba izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo zvakare vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru pasi rose vanofa pagore mushure mekunge varumwa nembwa dzine chirwere chechimbwa mupengo. Chimbwa mupengo chinotapurirwa nemate mumhuka inenge iine urwere uye mhuka dzemusango kusanganisira muremwa remwa makava zvidembo nezvimwe
zvinokwanisa
kutapurira imbwa chirwere ichi chogumawo chabata vanhu. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vanonzwa kudziya muviri, tema musoro, kunzwa sevave kuoma mutezo uye kutanga kuita sevakazungaira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamira.